ndokuudza ishefu takaitika nezuro tinokuti tine murume anozvitarumbira haamo mastructures ezanopf mubulawayo province zvinote membe zanopf takaitika nezuro kwakarohwa vanhu vakavasponsora nomukomana anonzi David asponsora vanhu akaspreya vanhu memba dzeprovhensi memba dzeprotibhiro memba dzesandrary committee akaspreya vanhu nespray gun muhori matatiritita meting yecourt meeting because papai supposed kuya sitting president vamupoko asi vanacharumbira nekushandisiwa pane mahovheti mahovheti amutsvangwa mahovheti amutsvangwa nemayuti amutsvangwa vakauya vachibva kune minzi unonzi kuntumbare vamwadoro vashoma nemakombo vakasvika vakarova chairman weprovhinsi vachiti anzi ane banga because charumbira anga akwara because handiye anga aenga kuataka vanhu anga ataka vanhu charumbira achihwa nevanhu achimobilisa mayouth asiri member dzepati vasiri mastructures ende chambwira is a big problem in Bulawayo province tanetega isi hatisi mafunction tiri member dzepati dziri kusapota president vamugabe zvino zvatinoziva chete zvino zvatakanyika muzanup f then mapurisa zvakaitika paya zokuti mapurisa havana kunatisa kuti protect mapurisa anga ari vashoma zvizama kutaura saka vanhu vakarohwa about 8 hours vachirohwa hapana tv mapurisa yakaitika
ndataura navacharumbira vacho vari kuti ivo inini makapinzwa mastructures executive yenyu navakasukuwa here pasina kuitwa sarudzo
aiwa unyepa isusu pakaita sarudzo yakakwana because vanacharumbira havamo mastructures epati